Thank you, PJ. Good evening, Zimbabwe. This is your number one youth forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, June 21, 2016. I'm Tungamilinkomo.
And I am Tatenda Gumbo, and this evening we are focusing on voter education and registration in light of remarks by the Zimbabwe Electoral Commission that it is unable to register voters due to lack of funds.
Let's get talking on our social media platforms. Find us on Facebook at VOA Studio 7 or on Twitter at Studio 7 VOA. We can also get things going on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318.
And of course, if you want to join us live on air, you can give us a call, and that number is 001-202-619-2077. Again, the number is 001-202-619-2077. Give us your name and your number, and we will call you back.
And as you may know by now, we are also streaming live on Facebook at VOA Zimbabwe. Also on www.voandebele.com, as well as on www.voashona.com. We are also on YouTube and Facebook.
While voter registration should be a continuous process according to Zimbabwean laws, the Zimbabwe Electoral Commission says it is unable to register new voters at any given time due to lack of funds. ZEC boss Rita Makarau says they are only registering new voters where there is a by-election.
Opposition political parties and civil society groups are not amused. And tonight, we talked to some of them about their efforts to encourage voter participation, especially among young people. But first, let's hear our interview with the Zimbabwe Electoral Commission boss, Rita Makarau.
Voter registration should be continuous in terms of our laws, but it is not continuous because we are thinking of changing our system to the current manual voter registration system to a biometric voter registration system, which will entail that we need to procure equipment for biometric voter registration. So before that decision is finally made, we have decided that we will only do voter registration in those constituencies or wards which are in which we are conducting a by-election.
So is the problem here money or the biometric system that you are still waiting for?
Well, the problem mainly is resources. We would want to go biometric, full biometric, but we don't have the funds at the moment to procure the necessary equipment and to roll out the program nationwide.
How much resources do you have so far for the 2018 election?
Well, we have not even submitted a budget yet for the 2018 elections. We are simply submitting budgets now for any by-elections that are occurring. And as you know, we have had quite a number of by-elections to fill in seats vacated by councillors who are leaving office. Some are retiring, some are dying, and some seats in constituencies. So we have not even started submitting a budget for 2018 as we speak.
And what's the likelihood of you securing the biometric system before the election?
Very high. The signals that we are getting from government and from the cooperative is that they are likely to support us.
In terms of voter trends, how would you characterize, the participation of young people in elections?
We have not done a study as yet of the by-elections that we've conducted this year, so I'll not be able to give you a definitive answer. But we anticipate that as we go towards 2018, the youth and women are some of the groups that would really want to target so that they fully participate in the 2018 elections.
youth and women are some of the demographics that we will be targeting. That from Zimbabwe Electoral Commission Chairperson Rita Makarau talking to us earlier on. Lingabali chonanjani zulukandaba ikuti bana namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo lapho isikhangela khona uhlelo lokubhalisa amabizo alabo abangathanda ukuvota kukhetho olulandelayo. Okwamanje iZimbabwe Electoral Commission ithi kayenelisi ukuqhuba lolu hlelo ngoba kayilayo imali iyenelisa kuphela ukubhalisa abantu lapho okuyabe kuthe kwaba le by-election. Kodwa umgcinisihlalo walikomishini unkosikazi Rita Makarau uthi balethemba lokubana bazayithola imali beqaliseke ukubhalisa abantu yiloba yisiphi isikhathi. Kwaziwai vatereri kusangana ukumu chirongwa chenyu chamunofarira zvikuru chirongwa chevechidiki The Connection. Apo nasi tiri kutarisa nyaya Zimbabwe Electoral Commission iri kuti iyo iri kutadza kunyoresa vavoti nechikonzero chekuti haina mari yekuita chirongwa ichi. Mitemo yenyika inoti chirongwa ichi chinofanirwa kuitwa chero rini munhu anogona kunonyoresa kuti ange achikwanisa kuvhota chero ipi nguva, asi izvo hazvizi kuitika pari zvino. Chikonzero zek iri kuti haina mari, ndicho ndizvo zvatiri kutarisa nasi muchirongwa chenyu, Ms. T.
Thanks, Ntunga. And turns out we have our first guest on the line. That is Tawanda Chimini. He's the director of the Election Resource Center. Tawanda, thank you so very much for joining us this evening.
Thank you so much for having me.
Mm-hmm. And just as we get to it, what's your reaction to what we heard from ZEC boss Rita Makarau today, saying that although voter registration should be continuous, at this given time, Zimbabwe is not registering new voters owing to some issues, including a lack of resources?
Yeah, I think it's an issue that has constantly been raised, and it's an issue that we have engaged Parliament on, to emphasize that there is a direct relationship between the question of resources and the quality of our elections. So any election management body that is, fully equipped to conduct a credible process is a management body that should be effectively independent, not just from political interference, but independent in terms of access to resources. So one of the questions that we've raised in the past is the Election Resource Center has been around whether it's deliberate on the part of government to starve the Commission of resources so that their processes, which are supposed to be credible processes, are conducted in a manner that is not exhaustive enough to ensure that they are comprehensive, to allow people to participate in elections, to ensure that the citizen voice is heard. So we will constantly be in this situation where the Election Commission, which is supposed to be conducting its duties independently, fails to then do its constitutional, to carry out its constitutional mandate because they don't have resources. So it's something that we have seen obtaining over a period of time. One, the very fact that we have by-elections where there are no resources allocated to them. And to us, it's a reflection of a government that does not want credible processes to happen around elections, because in our view, there is no political will to having those credible processes conducted. So this is a constant worry, and the rallying point must be every Zimbabwean citizen must be in a position to exert pressure on the state, on government, to say, why are you not investing in elections if we claim to be a democratic country where elections are the only way in which citizens can express themselves?
To play devil's advocate, Mr. Chimini, if indeed the government is deliberately starving ZEC of the requisite resources, how does it benefit from that?
No, you see, when you consider election administration as a process, for any administration body to conduct elections, what are called credible elections, you must invest in it. There are resources that are involved. So, for instance, you must conduct exhaustive voter education where every citizen has access to that information. But if you don't give money towards that process, it means you only have a piecemeal voter education process that happens. And that means people have less access to information. That means people will not participate effectively in those elections because they have not been afforded an opportunity. So, broadly speaking and internationally speaking, countries that have credible elections are countries where governments deliberately invest in ensuring that the election management body has all the resources for them to conduct their work. So I'm not saying that this is the case, but we attempted as the Election Resource Center to actually assume that this is the case because it continues to happen. Why can't we budget for elections if we say we want them to be credible? Why can't the government say, you know, people have complained about our elections because there are these gaps. Why can't we see the government then deliberately saying, because we have elections in the next 2 years, you can't invest in elections in 2018? Because elections as an event will happen in 2018, but elections as a process will have started happening, in fact, after the 2018 elections. The commission must go out to educate people. The commission must go out to register voters. It's there in the law. So why not support those processes? Countries that have had credible elections just in the SADC region alone are countries that show in the record where government puts in money and allows the commission even to source money from elsewhere. In our case, one, government does not put in money in the elections. Two, government actually says the election commission cannot source money anywhere else. So to us, it gives the impression that it could be deliberate to starve the Commission of Monies so that they don't have the capacity to conduct a credible process because someone is benefiting from a process that is not credible.
We have our second guest, Ms. T, that's Meshack Gondo of the National Association of Youth Organizations. But before we go to him, I'd like to press ahead with Mr. Chimini. Just one question. Saka ukusa pinda kwe vanhu vakawanda musarudzo izi. Vachi mini muri kuona kunge kuri kubatsira ZANU PF.
Kwandiri zvandareva. Kana tine election management body isina mari, zvinoreva kuti hapana mikana yekuti vanhu vanyorese kuti vanovhota. Nekuti zeka haisi kukwanisa kutoenda kune vanhu nokuti inoti haina mari. Nekuti kutaura chokwadi hatingangoti zeki ngaiende kunonyoresa vanhu ivo vasina kana sendi. Nekuti vanhu vanonyoresa vacho vachada kubhadharwa. Munoziva kune nyaya dzakatobuda dzekuti mapurisa akabatsira mabielections anga achitoti vanoda mari dzavo. Vamwewo maticha nemanesi anonzi aenda unobata sarudzo vanoda kubhadharwa. Saka kana pasina mari, election commission haikwanisi kuzviita. Saka chataa kufungidzira ina handisi kuti ndicho chokwadi ndechekuti kune vanhu vari kuona kunge sarudzo dzakanaka kana vanhu vasingakwanisi kurejista kuti vazovhota, nekuti vanhu vakawanda vari kutsutsumwa. Saka kutsutsumwa ikoko vamwe vanozviona sekuti vanhu vakapuwa mukana wekuti vazovhota. Vakawanda vari kutsutsumwa vachawana mukana wekunovhota kuti vazviexpresse kana kuti vataure kana kutsutsumwa zvichibudikidza nekuvhota kwavachaita. Saka it makes sense kuti vacho vanofanira kunge vachigadzira mukana wekuti sarudzo dzinge dzichibatwa mune zvakanaka vafunge kuti aiwa tikamisa tisaise tumari kwakati zvichareva chete kuti ticharamba tine voters roll risina kumira mushe. Taita voters roll risina kumira mushe, vanhu vachashaya mukana wekudzidziswa kuti vagonyoresa kuti vavhote. Vanhu ivavo vashaya kuti mukana yekuti vagozovhota. Vanhu vachashaya hanya nenyaya dzesarudzo. Zvichidaro kune varipo vacho vakagara vachivhota kana kuti vavanoda kuti ivo vange vachivhota ndivo chete vachakwanisa kuenda kunovhota. That's why paine argument inozoitwa manje yekunzi muZimbabwe the minority vanovhota vari kuma 43% vaya vaya vanonzi kwaitwa 43% voter turnout ndo vari kudecida kana ndo vari kutaurira on behalf of the majority vasiri kuparticipata. Saka kune vari kufara nazvo kuti ngatirambei tine vanhu vashoma vari kubata munyaya dzesarudzo, nekuti ruzhinji rwakawanda rukazotanga kutaura zvinozobuda musarudzo imomo hazvisi zvinhu zvingafarirwa nevacho vari kufara nekubhotwa kuri kuitwa nevanhu vashoma kana kuramba tine situation yekuti vashoma chete ndo vane hanya nenyaya dzesarudzo. Saka kuisa mari zvichaita kuti varuzhinji rukwanise kutaura. And izwi reruzhinji pamwe mabudiro arinozoita anenge asiri mabudiro anofadza vacho vari kufara nevashoma vari kuvhota izvezvi.
Tinotenda Mkoma Tawanda, just hold there on the line. And Tunga, and of course, as you mentioned earlier, we have our second guest on the line. That is Meshack Gondo. Meshack, good evening. How are you?
Good evening, Katenda. How are you?
We are well. Thanks for joining us today. What's your take on, you know, comments by Rita Makarau, ZEC chairperson, that Zimbabwe at this moment is not registering any new voters? How will it affect those young people that really are interested in voting come 2018?
Thank you very much, Katenda. It is fundamental to note that one of the basic tenets of human rights is to allow citizens to participate in the national processes. And one of the national processes is participation in the national elections. It is actually very sad to hear from an maybe perceived independent commission that they don't have necessary resources to allow people to vote. Yet our national constitution, even in Chapter 4, guarantee basic rights, fundamental human rights, and that needs to be respected. And you tend to wonder if, like...
Unfortunately, we lost Meshack there, hopefully to get him back on the line as soon as possible. But Ntunga, Tima, messages that are coming through that came from some of the youth on our WhatsApp and also per Facebook. Let's read this one from Ishmael, who says, thank you for the news, but I don't think the issue of voter registration will help. It failed back in 2012 and 13. Hence, I believe you know the statistics stood at 38% of people in 2013 out of 100% registered voters. It became clear indicators to me as a young person and as one youth activist who was part of the movement to lobby young people to vote, that young people are tired of politics in this country. In as much as young people would want to vote, the first question they ask you is, how do we stand to benefit from the electoral process since we have voted previously and no change has taken place, whether leadership-wise or development-wise? Which is a genuine question based on clear observation, which are in everyone's view. So basically, these NGOs are just playing their role of empowering the civil society, but the impact is minimal or close to none.
Ngabalaleli ke labo sizwile umnumzana Tawanda Chimini owe Election Resource Center. Uthi yena ngokubona kwakhe ungani kwenziwa ngabomo lapha ngohulumende ukwenqabela ugatsha lweZimbabwe Electoral Commission ukuba nalo qhube umsebenzi walo ngendlela efaneleyo ngoba uhulumende esazi ukuthi nxa abantu bengasabhalisanga ngobunengi ukuthi bavote ibandla eliyabe liyathola umvuzo kulokho libandla elibusayo eleZanu PF. Timbo Tora Mtereri, tinava John kumarondera. Maakadi kumarondera uku?
Tango, wana kutonora.
Oh, chano chiri kupisa, Sterik?
Aja pisa.
okay, azvi chana kamukoma John. Maapinda muchirongwa, tipe ifungwa zei?
Ya, hei, chumuse zanu vaka umaisha kumana. Makara wa kudwana mboda kuna zunu, chumudiriru. Because can I have my elections that I can go eat one now at Gunza Juku to a Jivota Vasanganyo Raceway. Miskonati had a good venue or when in Gilgo put the Royal Yoko, whatever.
I see Amai Makara very good eyes in Moshoe Duga says Zeki Rumende and Duis Namaria, Pana Maria Tatitawan.
Some kana chitaura okay ngaitingoti susuka adai vaikwanisa ngavambokumbira vari batsiro vakwanise kuregistra vana vakwanise kuvhota pane nzira dzakawanda dzekuchema nyika dzakawanda dzakamirira kuti batsira because munyika kunzi munge mune democracy ka hunge vanhu vachivhota saka vakachema zvavo zvokuti isusu tinozvigona hatikwanisi kukumbira nhengero rubatsiro hazvishande Zimbabwe yagara pasi yakuda kubatsira.
Aha, koi mimi makanyoresa here kuvota.
Ah, tiripo zviribozi ndati yaruke mbijana, ndakanyoresa zvinovota panovota vanhu.
Vana vakanyoresa.
Ndina hangu vana bhati ndiri kutaura kuti vanin'ina vamwe vanga vakubajuo ndovapa nguva yakaoma yatiri kutaura yekuti kana vachinzi havachi kunyoreswa vanongodzungaira.
Aha, haiwa maita basa mukoma John kumarondera uko, tinotenda.
Ndaremba muchienderera mberi nechirongwa ichi.
Tinotenda Sterik. Mukoma Chimini, koimimi semasangano akazvimirira oga, zvii zvamuri kuitawo kudzidzisa veruzhinji nenyaya dzesarudzo izi nekukosha kwekuvhota?
Tandingada kutaura ndangodzoka mbijana panyaya dzatambotaura dzekuti zveke iri kuti haina mari. Tinofanira kuinzwisisa in terms of two issues. One, ichokwadi kuti zveke inofanira kupuhwa mari kunge ichiita basa. Asi chakakoshawo zvakare kuti zveke inzwike ichitaura nehurumende kuti haina mari kuti ibate nyaya dzesarudzo. Saka hazvina kukwana kuti zveke kana kuti mai makarau vangotiudza isusu chete kuti hatina mari, nekuti haisi excuse sezvambotaurwa neumwe muteereri kuti vakwanisi kuita zvinotaurwa nebumbiro remutemo nekuti havana mari. Vanofanira kunge vachitoonekwa vachiita zvinhu zvinobatsira kuti vawane mari idzodzo kunze kwekungotaura chete kuti hatina mari. Chechipiri, kana tichitarisa nyaya dzesarudzo sezvandambotaura, iprocess haisi event. Saka pane mbikana iripo yekuti tigadzirise mitemo yekuti sarudzo dzedu dzibatwe mune zvakanaka. Saka makambonzwa kuchinzi kune General Laws Amendment Bill yakabuda, kana mikana yakambobuda yekuti varoda kugadzirisa yatingati Electoral Act. Tangati ine mikana yekuti tichigadzirisa Electoral Act kuti ichinyanyisowirirana neconstitution, nekuti pane imwe clause inotaura nyaya dzekuti zveke inoshanda sei. Constitution yoti zveke yakazvimiririra, but Electoral Act yotaura zvakare kuti zveke kana ichida mari inofanira kuenda kuna Minister weJustice kuti ipuhwe mukana kana mvume kuti inowana mari. Saka izvozvo zvikaramba zvakadaro, zvishuviro zvatinazvo zvekuti zveke ngaiite basa rayo yakazvimirira yega hazviiti, nekuti mutemo hausati wagadziriswa kuti upe zveke mukana yekuti kune madonors anokwanisa kupa mari kuti vabate munyaya dzesarudzo vange vachienda vachinotsvaga mari idzodzo. Sarudzo dzekusouth Africa, sarudzo dzekunamibia, sarudzo dzekuzambia, sarudzo dzekumozambique, madonors ari kupindira achibatsira musarudzo idzodzo. Sarudzo dzekumalawi dzakatoitwa, dzinova nyika dzakatikomberedza dzinewo history yakafanana nesu, vari kubatsirwa nemadonors kuti sarudzo dzavo dzinge dzichibudirira. Asi dzedu hadzibudiriri, nekuti tichine mitemo iri kumisa kana isiri kupa mukana wekuti commission yedu ichinge yakazvimirira. Saka isusu vanhu maorganizations ari kubata nyaya dzesarudzo, hondo yedu haisi kungotangira panyaya dzekuti ngatikurudzirei vechidiki kuti vaende kunonyoresa, nekuti mukana wekunyoresa wacho haapo, haupo. Saka hondo yedu iri kutangira pakuti ngatinge tichibatana nevechidiki kuti tinge tichitaura neparliament negovernment yedu kuti ngaigadzirise mitemo yekuti zvakanyorwa mubumbiro zvinge zvichibuda pachena zvichiitika. Zveke ikwanise kuwana mikana yekuti iwane mari yakazvimirira ichiita basa rainofanira kunge ichiita, nekuti vakasadaro zveke icharamba ichidzoka kwatiri yoti tinofanira hedu tichiita zvakati, asi hadzisi kukwanisa kuzviita nekuti hatina mari. Yoita kunge vari kungotsvaga atingati maexcuses pachirungu. Saka isusu basa rega tiri kuita nderekuti tikuedza kushanda nevechidiki takamuyora kuti
mukoma Chimini ndimbomubata muromo ipapo. Tiri kudzoka kwamuri zvino izvi. Regai ndimboverenga zviri kunyorwa nevatereri kulo mnumzana uPhumlani Ndebele uti vabhalisa njani abantu kungela nguquko ama-electoral reforms iphela, kudingeka kulungiswe kuqala i-voters roll. La mabandla laphikisayo angamanyana wonke abe yinto eyodwa becabanga ukuthi banganqoba ibandla lezanu PF kukhetho kungelama reforms kuzeke kabakhohle ngokuwina ukhetho luka 2018 ngophilani Ndebele lowo timbotora mtereri aruparunare mkoma Charles makadi mkoma Charles. Mgoma Charles Magadi.
Alright,
Alo muripo parunare here Mgoma Charles.
and reasons why.
Okay, maapinda muchirongwa mainzwa nyari mugango.
Nyari mugango ndiri kuinzwa.
Endra enyumberi.
Tinomushamisa inde chekuti mari ya electric inoshaikwa. Asi mari ya zero iro. Nebhedhibhera takaita kumasungo. Raida mari yakawanda sere. Handizivi kuti mari yakawanda zhinji ndeipi. Yatakaita bhedhibhera kumasungo uko. Nei hatikudai maelection.
Aziye birthday mkoma yaiva yemusangano yakatsvagwa nemusangano kwete nehurumende.
Asi munoona kakuti mari dzose dzidzodzo hatizivisi kuti dzinenge dzichifamba sei. Handimunoona hatiti muhurumende ichi asi tinoziva kuti mari dzodzodzo imari dzenyika dzinenge dzichitotorwa idzodzo. Handimunoona saka demokrasi yacho tinokwanisa kuiwana sei kana vanhu vasingakwanisi kudzota munyika. Zvioneka nekuti munhu wese iko zvino vanhu vese vari kunyunyuta munyika. Toda kuti raiti toda kuti zvinhu zvive pachena kuti zvataa kuda ndezvizvi munyika. Taakunzi mukuvhota muya muya pane zvaakunetsazvo nokuti ivo vanenge vachida kuti kune zvavanoita zvavanoziva zvavanoita pakuvhota pamaelections enguva yese yatinoitayo pane zvavanoziva zvavanoita. Ndo saka vachitaurawo kuti havana mari iko zvino.
Ko imimi makanyoresawo here kunge kuti mukwanise kuvhota?
Inini handisati zvakundanyoresa nokuti handisati ndaenda kumusha kwacho tiri kuno kuSouth Africa.
Aha, asi muri kuplana kuvhota here musarudzo za 2018?
Ndinotoenda kunovhota nguva yese asi taakutosvika pakuneta nokuti tinovhotera change kuti zvinhu zvichinje munyika medu asi hapana change inouya. Asi makore namakore tinovhota.
Aha, aiwa tinotenda zvikuru mukoma Charles.
Nini ndatendawo zvikuru asi unongoonawo mamiriro zvakaitawa rino kuti hapachina chakanaka. Hapana china chakanaka zvachose munyika medu.
Rambai makashinga mukoma wangu.
Ndizvozvo tinotenda.
Tinotenda. Mnumzana Charles Fona is a South African. We are color. Ngokwehluleka kweze kukulobisa kubhalisa abantu kusalesikhathi ukuthi benelise ukuvota kukhetho luka 2018 ngomnumzana Charles.
I guess todzokera ku mkoma Tawanda anga chitaura apedza yenyu.
Taurai mkoma Chimini manga makutaura kuti zvizva muri kuitawo semasangano akazvimirira oga.
Takasenza nai ndichitaura but chatiri kunyanya kutarisa izvezvi ndechekuti ngatitsvagei mikana yekuti tiite angatinzi maelectoral reforms ari necessary kuti tigadzirire dziri kuuya and tatononoka nenyaya dzemaelectoral reforms idzodzo nekuti parliament inofanira kugadzirisa mutemo. Mitemo ikagadziriswa haisiriyo yega ichaita kuti sarudzo dzedu dzinge dzakanaka. Tichapinda tiri kupindawo zvakare toti patiri kutaura nezek pane zvatiri kubata zvatingati administratively vanofanira kunge vachireforma. Saka hatisi kutarisira kuti vachaenda vachinonyoresa sezvaimboitwa navamudede painyoresa vanhu kuti vanovhota. Tiri kuedzidza kutarisa zvinhu zvavanokwanisa kunge vachiita kuti kunyoresa kwavo kunge kuchiitwa pachena. Kunyoresa kwavo kwavavhoti kunge kuchiitwa zvichiita kuti munhu wese anoda kunyoresa kuti avhoti awane mukana iwawo. Vapedza kudaro zvavanenge vanyora zvacho zvinge zviri zvinhu zvichapuhwa kune vanhu zvichadzorwa kune atingati mastakeholders kuti vange vachitarisa kana kunyatsoongorora kuti zvabuda zvakanaka here. Saka voters roll racho richabuda ringe riri voters roll rekuti munhu wese atotenderana naro kuti aiwa iri ndiro voters roll ratichashandisa ndiro ratiri kuwirirana naro. Saka pane atingati maadministrative reforms hatiri kutaura nezeki kuti ngavagadzirise. Saka mubasa iroro tiri kubata nevechidiki tichivakurudzira kuti ngavabude izwi ravo ringe richinzwika. Ivo vachitaura nezeki yacho isusuwo tichitaura navo tichivabatsira kutsvaga mikana nekuti vangataura sei nezeki.
Just hold on. Todzoka kwamuri, we're going to take just a quick break so that we can say good night to our radio listeners. But Ntunga, as they know by now, they should know by now, we are streaming live. Where is that?
Yeah, we are on www.voazimbabwe.com, VOA Shona, and VOA Ndebele. .com. Kwane lokho lamhlanje, but everyone else please do stay tuned.